manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro kana kavatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wemugovera chikumi 3/2017 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tikuona kuti kunyika yeKenya wana Raila Odinga nemamwe masangano wakabatira nawo wakaita model yakati nakei. Saka isu tichaenda kuKenya ikoko, tichaenda zvakare kunana Gambia.
Vanopikisa voenda kuKenya nekuGambia kuti vatsvage mazano ekuumba mubatanidzwa.
Hai wangu, parliament is toothless. Parliament is an extension of the executive. Ndopaita dambudziko. Ndo zvakakosha kuti next year tirwise opposition yakawanda ipinde.
Vatenda ibiti vanoti nyaya yehuori ndiyo yauraya nyika.
Kubisati yorarama nokubata matemba. Saka matemba acho zvimwe nguva aisikubatika ari kunetsa.
Vanorarama nekubata matemba kubhinga vanoti zvino hasi kufamba zvakanaka sezvo matemba acho ave mashoma. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru mubato remDCT vaDouglas Ngonzora vanoti vari kutumira nhumwa kuKenya nekuGambia kunonzvera mazano ekuti vangaombe sei mubatanidzwa wemapato anopikisa kuti vakunde bato rezanupf musarudzo dza2018. Mapato anopikisa munyika idzi akakwanisa kukunda musarudzo mushure mekumba mubatanidzwa. Bato remDCT riri kuita nhaurirano nemapato akaita sere National People's Party, MDC nemamwe. Mukuzeya nyaya yenhaurirano idzi, tabata vamonzora.
Hongu, tinopedza sarudzo sekuziva kwamunoita dziriko pakati pa 12 August na 12 September gore rinouya. Ndopane mwedzi wesarudzo iwoyo. Nekuti constitution yedu inoti 5 years dzinorana kubva musi unoitwa sworn in president. VaMugabe wakaitwa sworn in musi wa 12 September 2013. Saka pachine nguva zvapo asi zvinhu zvaata kuda kukurumidza kuita vatsvangirai vanga vachitaura nhasi vachitoti ivo tinofanira kuti mumasvondo maviri ari kupfuura ari kuuya tinge tapeta chirongwa chekubatana nemamwe mapato asi tiri kubatana chete pakuti tiite presidential candidate imwe chete.
Ko kuti tichitarisa kune vanenge vachikwikwidza musarudzo dzedare reparamende zvinenge zvichifamba sei?
Asata uwirirana kuti tinge tichiita sei ipapo. Zvinhu zvatinofanira kugara nazvo zvatinofanira kugarira pasi nokuti tinogona kuti hatikwanisi kuti toti tosheya masits. Nokuti pane mamwe mapati okuti nyangwe vakakwikwidza havahwine, kuita mamwe mapati okuti vakakwikwidza vanohwina. Saka tichida kutaurira kuti vanokwikwidza vachihwina waya ndo vanofanira kufilda.
Pane zvimwe zvipangamazano here zvekunze zvamuri kushanda nazvo mukuita nhaurirano idzi?
Hongu, tiri kushanda nevanhu mapolitical parties dzimwe nyika. Tiri kushandawo zvakare nevamwewo vane experience yakafanana neyatirikuda kuita iyi yekuvaka mibatanidzwa yemapolitical parties. Tiri kuona kuti kunyika yeKenya wana Raila Odinga nemamwe masangano wakabatira nawo wakaita model yakati nakei. Saka isu tichaenda kuKenya ikoko, tichaenda zvakare kunana Gambia tichinostudya kuti vakazviita sei. Saka inini ndinenge ndichienda ku Gambia muzuwa 19 June kunoita kunotarisa nekuongorora kuti vakazvifambisa sei uye pada president uya akaramba kukundwa uya vakazvifambisa sei kuitira kuti president iye azobva nokuti tiri kuzviona kuti vamwe vachada kurambira pachigaro vajiwa election muna 2018 saka tiri kutogara tazvigadzirira izvozvo.
Munyori mukuru mubato remDCT vaDouglas Monzura vari parunare muHarare. Vamwe vasungwa vatatu vanova nhengo dzebato reMDCT nePeople's Democratic Party avakatongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri vakwira kudare repamusoro reHigh Court vachida kuti vapiwe mukana wekuvhota. Vatatu ava vanoti muzvare Yvonne Musarurwa, vatungamirai Madzokere uye vaLast Maenge Hama avo vakabatwa nemhosva yekuponda mupurisa vaPetros Mutedza. Vatatu ava vari kujeri rechikurubhi uye vakaendesa uye vari kukwidza nyaya yavo kudare repamusoro vachikwidza gurukota rinoona nezvemitemo vaEmerson Mnangagwa nasachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau kuti vapiwe mukana wekuvhota uyu. Vaviri ava havasati vapindura dare vachipa pfungwa dzavo dzekuti vanavo vhota here kana kuti kwete. Mukuzeya nyaya iyi Tabata Gweta revatatu ava vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu tikavabvunza nezvekuenda kwavo kudare repamusoro.
Vatatu ava vari kuenda kudare reHigh Court nekuti ndiro remamwe matare anokwanisa kutonga nyaya yekodzero dzevanhu vari muutapwa. Kunyanya kodzero yekuti vane here kodzero yekuti vange vachirejistwa sevanhu vanovhota. Uye kana zuva rokuvhota rasvika vanokwanisa kupiwa mukana wekuti vavhote sezvinongoita chero mumwe muhoo zvake anenge ari kunze kwerusungwa. Pari zvino muZimbabwe panga pasina nzira yekuti vari muusungwa vawanikwe vachirejista kuti vavhote kana kuti vavhote nayo. Saka ndoo nzira dzavanoda kuti dziwanikwe dzitsanangurwe kuti pamasarudzo achatevera osava vose vari muusungwa vacharejistwa nenzira ipi zvakare vachavhota nenzira ipi. Iri rinova basa rezeki kuti itsanangure zvizere veruzhinji vazive tisati tasvika pasarudzo.
Ko bumbiro remutemo rinoti kudii?
Bumbiro remutemo rinongotaura kuti chizvarwa chese chemuZimbabwe chine kodzero yekuti chirejistwe kuti chivhote zvakare chine kodzero yekuvhota. Pane zvimwe zvikamu zvevanhu zvinonzi avakwanise kuvhota semuenzaniso vaya vanenge vanzi vakarasa njere havakwanisi kushandisa pfungwa dzavo vega saka nokudaro havatenderwi kuti vavhote. Topa zvemumwe muenzaniso wevanhu vanenge vakapara mhosva dzine chekuita nezvesarudzo vakabatwa nemhosva iyoyo mudare. Dare rikapa chirango chekuti sezvo vabatwa nemhosva yesarudzo hauchakwanisi kuvhota kwemakore mashanu kana akawanda zvakadai anotevera. Ivavo ndoo mhando dzevanhu dzinorambirwa kuvhota asi vangoriwo mujeri vakasungirwawo dzimwe mhosva hwadzo. Hapana chinovatadzisa kuvhota takatarisa bumbiro redu ratinaro. Naizvozvo vanototenderwawo kuti varejistwe kuti vavhote zvakare vachipiwawo mukana wekuvhota wacho.
Nyaya iyi ichanzwikwa rini nedare?
Pari zvino hatisati taziva kuti ichanzwikwa rini nokuda kwekuti Minister of Justice nevanomirira sarudzo dzacho vezeki havasati vaona mukana wakakwana wekuti vaverenge chikumbiro.
Gweta vaJeremiah Bhamu vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nhasi tiri kutarisa nyaya yekusashandiswa zvakanaka kunonzi kuri kuitwa mari yehurumende nemamwe mapazi ehurumende. Vanongorora mashandisirwo emari yehurumende kana kuti Auditor General amai Mildred Chiri vave nemakore vachitaura kuti mari dzehurumende hadzisi kushandiswa zvakanaka asi hapana chiri kuitwa kumisa uori uhu. Mukuzeya nyaya iyi Tabata mutungamiri webato rinopikisa rePDP uye vaimbova gurukota rezveupfumi vari Gweta vatendai biti.
Because you know I'm a blessing, quite efficient in Uchikisa. You can get a passport within a day. You can get chitupa kanawene charasika kanawene mariako $10 because of this commodification of services, because my departments are akwa na mari. And mchiku ya kwa goreli ya rene kufu. Nikuva ino badara ne hurume and the Minister of Finance no pain nikuva. But toba ya mdede ayi badara nikuva ma 10 million aiva mu account yake. Zijiru kuitika. So in other words, Zanu PF ili kutendera kuchoro kwa mbure mtemo redu nukuni zimari zizi. Do zimari zavaru kushandisa kujinira. So the commodification of public service in government is now being weaponized against the people of Zimbabwe by a criminal rogue state. Do zijiru kuitika izuzi.
Asi izo maridzi, pana anozoona ere kuti dziri kufamba sei?
Hapana anozoona. Unless matter forensic, a special forensic audit. Mugora 2012 takaita a special forensic audit ku GMB. Because GMB ndo imwe futi inotambira mazimari muhurumende. Yotambira mazimari muhurumende, yotambira chibage chatengwa nehurumende, but ya account. When we did that audit, yakaitwa through Maichiri, the auditor general, we find out that wage bill ye GMB per year was $10 million. We found out that GMB had three different sets of management accounts. They couldn't even keep my book. So mune umori muma organizations are kutender wani kuti the sender is not holding. Vamgabe yango a figurehead president, ana grip munyika, because mkwe guru wakwe gura. And that's the problem in our country.
Asi dare paramenda harikwanisa here kuti nyaya dzidzeiwe kana pachitwa hore.
Hai wangu, parliament is toothless. Parliament is an extension of the executive. Ndo paita dambudziko. Ndo zvakakosha kuti next year tirwise opposition yakawanda ipinde so that the country can be changed.
Ko izvozvo zvinenge zvichiburitswa naMaichiri izvi sei pasina anozoona kuti zvazadzikiswa nekuti vane makore akawandaka vachiti mune uoro uri kuitika mumapazi ehurumende.
Maichiri basa ravo nderongoburitsa zvinhu. She is an auditor. So auditor anongotaura kuti anongopa opinion yake kuti pana apa panhu apa. It's now up to the people of Zimbabwe to say, tovaita sei. Regrettably, parliament is not playing its role. Regrettably, civic society is not playing its role. And one of the things she knows some Zimbabwe, I'm not reading culture. So Vashoma Nene Vanove Renga, Juma report Jinobuda na Maichiri. But if you were to take time which is verenga, mune humori unojkisa, humori wema degree.
Mutungamiri webato rinopikisa rePDP, uye vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nasi tiri kuita hurukuro navaMoses Nyanisi vekuBinga, avo vari mumushandira pamwe wekubata hove dzematemba unonzi Twiite Carpenter Cooperative. VaNyanisi vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo matemba ave mashoma muna Zambezi. Mukuzeya mamiriro akaita zvinhu, tabata vaNyanisi.
Kubika tiorarama nokubata matemba. Saka matemba acho zvimwe nguva haisi kubatika ari kunetsa.
Chii chiri kupa kuti anetse pari zvino?
Mumvura minoti matemba asi kubatika sezvanga achiita mazuva akapema gore akapera aya.
Inyaya yekuti vanhu vari kutaura vawandisa here kana kuti?
Mabhota awandisa.
Ko hapana here zvekuti muderedze uwandu hwevanhu vanenge vachiraura matemba aya? Sei vanhu vakawanda vari kupiwa maresinesi?
Right, good. Ipapo saka na National Park vanga vachizvifambisa vachihubvunza vachitarisa mabhoti okuona kuti matemba angaderedza sei, nekubvunza kuti mabhoti akawandisa toderedza mabhoti here kana kuti toderedza madays okupinda mvura. Saka iye zvino takupinda 22 days vakaona kuti pamwe matemba angaite nani.
Zviri kubatsira here zvekuti mupinde mazuva mashoma?
Ya, iye zvino zvakubatsira nokuti anenge akubatika zviri nani kudarika paya pavataipinda mwedzi. Vamwe vanga vasingavhari, vanga vachipinda mwedzi wese. Saka iye zvino vamwe vakuvhara wese, munhu wese wakuvhara.
Asi hakuna here vamwe vanopinda vachiita zvekubirira zviyazvi?
Vangashaiki varipo, vane mabhodhi asina kurejestwa, vanongopinda chete mukati umu vangoredza. Saka izvo zvakuda kuti government ipinde mukati ichitarisa nemabhoti acho kuti iwe unoshandisa ke ibhoti rine permission here kupinda mvura saka mabhoti aripo.
Saka imimi munoita zvemushandira pamwe munenge muri vangani?
Tanga 3-6-16 asiye vamwe vakashaika.
Saka masara muri vangani?
Takasara 3-11.
Vamwe vakashaikira mvura here kana kuti nezvimwe wazvo zvirwere?
Haa, vakashaika nokurwara havo.
Munoita mari yakawanda zvakadi kana zvinhu zvinyatsofamba zvakanaka kana makutengesa hove dzacho?
Haa, mari yakawanda hazvina hapana taati. Mukawana kuti wabata unokwanisa kubata 1 ton. Saka 1 ton 11 bags dzematemba kana kuti 10 bags dzematemba wogona kuita 1500 mwedzi wese. Saka chinhu chiri kunoitwa manje madhizeri toita zvokukweredza ndeni maketi yokutengesa matemba hatina. Saka vanhu vari kutenga matemba ndivo vari kukwidza mutengo kana kuti kuderedza. Saka manje ndipo patiri kunetseka napo ipapo handimaona vanhu. Saka ndizvo zviri kutinetsa. So takuda kuti tiswage tione kuti tingawanawo maketi yokutengesa matemba here. Saka matemba ari kutenga ne $3, vamwe vanotenga ne $4. Saka isu tanga tichida kuti titenge tine $6 ndokuti tiwane tiporarama kuri nani.
$3 yamurikutaura here rinenge riri sagi here kana kuti?
Aiwa $3 per kg saka rava kuita $90. Saka unenge usina profit ipapo nokuti dhizeri riri kudhura. Saka iwo manje vanhu vari kutenga matemba ndivo vari kuisa mutengo kana kuderedza nokuti vari kuona kuti hapana kwatinokwanisa kutengesa chi matemba.
Ko hakunawo here vamwe vezvitoro zvihombe izvo vari kuuya kwamuri kuzotsvaga matemba acho?
Iye zvino hakuna. Vamwe ivo vamwe varipo but havasi kuuya kuno kubhinga kuzotenga matemba. Saka vanhu vari kutenga ndivo vamwe vane malaisensi okutengeswa kumashopu mahombe.
Matemba aya munotengesa ari manyoro here kana kuti ndimunoomesa zvakare?
Aiwa handisi tinoomesa. Saka tikaisa salt then makuseni toenda toya then tomananika pamarex anooma ipapo pamarex tonanika nezuva kuvira kwezuva anenge atoita right.
VaMoses Nyanisi mugari wekubhinga vange vari parunhare kuchilila kubhinga kwakare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uya achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro nemudzimai anoita zvemitambo anozikanwa iye nezita rekuti Amaiti T. Regai timboenda kuna Amaiti T tinzwe kuti sei vachishandisa zita iri uyezve vatipewo nhoroondo yeupenyu hwavo. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Tinotenda.
Zita iri rekunzi Amaiti T rakabva kupi? Munonzani zita rekuberekwa?
Zvichare kunzi Maititiri, ndinotonzi Maititi, ndine mwana anonzi Tanatswa, asi rekuberekwa rinonzi Felista Murata.
Makatanga riini kuita izvozvi zvemitambo?
Zvemitambo izvi, ndakangotangawo musi wa22 December gore rakapera. Ndakangofungawo kuti rega ndimboita chiskiti, ndimboona kuti vanhu vanoresponda sei semunhu akangokura achingoita zvemajokes. Saka nekufamba kwenguva, vanhu vakatanga kuti majokes ako aunoita how about ukambotraya kumboita kana zvemajokes timboona kuti zvinofamba sei. Saka tongoti 22 December that was my first skit yandakaita. Ndobva ndaona kuti response yacho yanga iri very overwhelming. Ndopandakabva ndangozvitanga.
Pari zvino zvakamira sei panyaya idzodzi dzemutambo munyika? Munhu angarara mhere?
Inini ndingati ini ndakazvimirira samaititi ndiri kurarama chaizvo. Ndakatoona kuti zvayakatoita breakthrough but pandakatanga ndaisambofunga kuti zvichandibhadhara. Ndaida kungosekesa nekudzidzisa vanhu asi ndakatozongoona kuti zvazvinenge zvinhu zvotoita kuti utowana chokubata cheuviri nekuti iko zvinezvi I am just traveling all over. Ndichori netrip izvozvi, I'll be going to Germany next week. Saka ndaona kuti kwandiri hangu zvanditisa breakthrough yezvi ndangoti inga Mwari akanaka.
Murikuti imi muri kuenda paGermany apa mune muri kufambirei Amaititi?
Okay, ndaka invite kwao kuti ndiuye ndite iyo stand up comedy kusekesa vanhu vanenge vari panzvimbo. Ini ndakamira mberi kwavo ndichitaura zvangu majokes angu vachiseka. Ndo zvandakakokerwa anzi stand up comedian.
Pane zvimwe here zvamunobata semudzimai?
Besides mutambo, profession yangu chaiyo, I am a designer. Ndinosona, ndirimai vanosona. Ndinosona matisheti, hembe, ndofunga pa Facebook page pangu, ndinotoisa madesigns angu. Ndobasa rangu chairo chairo iroro. Ndikati sekei sekei, ndodzokera zvangu pamushini. Ndinosona, ndinotengesa zvinhu zvakawanda, hembe, mabags, ndinogadzira, ndinogadzira butsu chaidzo. And besides being an actress as well, ndiri muimbi, ndinoimba zvakare. Uye ndiri mudzidzisi, I'm a counselor for women, ndinokansela madzimai kunyanya. I'm an activist for women as well. Saka, ndinoita zvakati wandei.
Pane maskita amakatarisira here angatarisirwe nevamwe?
Hongu mazuva ano ndanga ndichisiri mbonya noita maskita ekusekesa. Ndanga ndichiita touch more on the real reality. Though maskita angu ireality but ndinongoiisa mukuseka kuti vanhu vasanyanye kukwira mabipi vachitodzidza vachiseka. Asi mazuva ano I'm now concentrating more on reality. The real truth because I'm having a reality show soon. Yande ichitaura zveupenyu. Zviri kuitika zvakaita kunge yandakapedzisira kuita yekuti batai vasikana vemabasa zvakanaka. Saka mazuva ano ndirikubata kunyanya-nyanya zvemudzimba. I'm really concerned about mudzimba, mamarriages aya nezvinoitika masurroundings edu.
Chii chiri kunyanya kukubatai panyaya yemudzimba iyi?
Inini ndirikuona kuti divorce rate zvongoti munyika yedu iyi ari kukwira zvekuti ndinoshaya kuti chiko chiri kumboitika. Vanhu vari kutorerana varume, vanhu they are always fighting. I had a case recently yemunhu akapiswa nekuti as a counselor a lot of people come to me to my inbox senior down. Akapisa munina wake awana ari pasina kunaka nemurume wake nabamukuru. Saka you find this kuti zvinhu zvakadaro zvisanike ndinobatikana zvikuru nekuti I've been married for quite a long time. Zvekuti mamwe masikita ndotoita it's part of my life but I've learned to be strong. Noti kuti munhukadzi ukada kubva wati gojodo nekuti you are having problems zvese zvinobva zvaneta.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai maititi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvinotochenda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvemhirizhonga inonzi yakaitika pamugodhi weTech Mine uri kuBulawayo, apo mapurisa anonzi akarova zvakaipisisa vashandi pamwe nemhuri dzavo mushure mekunge madzimai evashandi aratidzira achivharisa mugodhi kusvika vaudzwa kuti varume vavo vaizopiwa riini mihoro yavo yemwedzi mitatu yavanga vasina kupiwa. Muhurukuro yedu tabata mumwe vashandi vepamugodhi uyu vaBlessing Moyo. VaMoyo, mungatiudza kuti zvinhu zvamira sei zvichitevera mhirizhonga yatinonzwa kuti yakaitika pamugodhi?
Kune vamwe vana vakatoafekta kana tigasiwawo, vamwe vakatenda kuchipatara. Nemamwe madzimaiwo, pane mamwe madzimai anga ane nhumbu havana kukwanisa kutiza, saka vaingokanda nematigasi chero. Vangosvika pamba pako vakaona dhoro rakavhurika kunangokanda ipo pamukuva iyi. Ura, apa mamwe ne vana, saka vazhinji vakafika nematigasi. Vazhinji vakatorohwa, vakatokuvara sekucheko nemapurisa zvisingaiti. Nechokonesti, vakauya vesapoti yakazara rori kesho. Dzauya sikita, maisa vanhu sikimu kombo nemomuya vanhu vakamanya, vamwe vakarohwa futi. Zvakadaro kuti vatikese tikarara musango nevana, hapana kana akatomborara mudzimba musiwe. Tavata musango tese, nekuti mukombo nemamusingachagari. China, ndopa zvakazofuma zvichinzi aiwa. Vese macontractors ose muye musarindi zvinhu zvenyu, mahadhiepi, maovros, magambutsu zvese zvavanga vakapiwa nemaita uye usarindi kunzi basa rapera. Vanhu vanambopikisa vakati kana vachidawo kuti sarindi nebva vafunyatipa maridzi edu, aregai tisarindi nekuti tikapikisa futi takusvika kurohwa. vatikani vesarenda nezuru nhasi futi takunzwa zvinhu mira yekusarenda tozoona nemandi saka tisataziva kuti information yakamira sei but so far vari kushanda kwezvino mapermanent inini zvangu handachigara kwamaini asi kuti ndiri mushandi tisinoshandira underground yacho
pane vakasungwa here pamhirizhonga iyoyi
ndatobvawo information imwe nhasi itonzi pane vamwe vakasungwa so far vatoriko zviri kuchitongisa vakatosungwa kubva musechip vamwe ariko nhakanisozvata vachabudisawo sei tasingazivi kuti kubvunza mari yako ende imhosva ende zvinorovesa tasingatombozvizivi nekuti pasedi pavakatisiisa tasingatarisiri ipapo kuti vangazosvika pakuzorova nemadzimai edu vangazosvika pakutidzingirira nematinogara mukomboni vachingatanyengereri chero nechemberi dzangadzingwa mukwangwani kwavangogara vangorohwa
mungaisa huwandu hwemapurisa akauya mukomboni kunhamba yakakura sei
chipiri paivasei vakatanga vari angavasvika kana 12-13 but pakazotanga mhirizhonga yakuzomanyiswa nokuzodini takazoona pauya ine mota yekutanga yakaya nemasapoti miti vanhu vakawedzera kumanya vakati nyaya yatokwira makati ovhedi zvorovinga tikanzati ratozouya futi zvimota zvihombechero zvid zvirori isusi taratonza kudhara zvinhu pane masapotintans ari kuuya afana 600 then masoja ari kunzi 30 ari kunzi vesanga chiuya so far vesanga achinzi ari 130 parorita yakasika mukomboni for sure yakasika yakazara ende chita zvekurembera vakazara hapana kana munhu akasaramo musi iyoyo vakaita munyama ndo vakabatwa vakadzingirirwa vakamborohwa vakanzi
chii chikonzero chakanyanya kusvitsa kuti madzima enyu varatidzire
chakaitika inyaya yenzara baba nokuti 3 months hazvingaitazvo kuti ndikudzei pei yatinohora but dei yacho yatinohora haisi yekuti ungambodarikirwa 3 months usina kuhora mari yacho ishoma saka zvazva kunetsa kuti vazhinji tine vanoenda kuzvikoro vazhinji futi dzimba dzacho dzekambani ishoma vazhinji tinetoloja landlord kwanenge achida mari yake vabereko kumusha vakatarisira kwandiri vana vandina vakatarisira kwandiri ini wacho nene ndakatarisira mari iyeyo apa makuzi 3 months musina kana kuora havana kana zvimwe zvavari kutaura kana kumbotitsva kwairini vakangonyarara saka zvakasvika pakuzorwadza mamai kuti kusvika rini tichigara takadai apa vari kutimanikidza kuti endai kushopu musinokwereta zvinhu kushopu shopu yacho ende fo acho nemadhorera hunoita zvakaoma zvakazviita kuti madzimai arwadzii akati no varomedu ari kufira mahara
saka makanzi mumiswe basa sezvamataura kuti muchamirira musi wemuvhuro makazvipira here kuenda muchisiya mari yenyu
kana vo vakati timirire tinemirira pasina hapo zvepolisi mukati nokuti ivo tasona sekuti vakutobhesa nepolisi vanongoziva tikanetsa vakuze kudanira chi polisi saka isi tichangonzwa timandi yacho kana vakati mirai tikupei inopinda riri tichangonzwa naivo
manga makateerera kuna vablessing moyo mushandi wepamugodhi wetechmine uri kubulawayo muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndokusiyai maoko ablessing zulu
tinotenda Jonga regai timbokuridzirei kambo chidhafudhunda kubva kuna ende muridzo
chinonenedetsa nyika pachindofamba maingoendoenda inogona kutamba zvine simba china marunda ndatofunga kutitengera zimbambamba rejira reganda ndichachiti chibai kana chendiva makumbo kunge danda ndichamuendesa kunyika kure kure kwatinofara ndichitambarure
nako kambo nzwisa chete chidhafudhunda kubva kuna ende muridzo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare vanopikisa voenda kukenya nekugambia kuti vatsvage mazano ekuumba mubatanidzwa wekuti vakunde zanupf musarudzo vanorarama nekubata matemba kubhinga vanoti zvinhu hazvisi kuvafambira zvakanaka nekuti matemba ave mashoma Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeChindebele.